Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri, Gunyana 11, 2008. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Advocate Jacob Mudenda veZANU PF vanosarudzwa kuva mutauriri weNational Assembly. MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inodoma vatevedzeri vemutungamiri vebato vatatu, pakati pavo pasina munhukadzi. ZANU PF yopa vaimbova makurukota vasina kudoma rwendo runo basa rekushandira bato vanhu ava vachitambiriswa mari dzavaiwana vari makurukota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Advocate Jacob Mudenda veZANU PF ndivo vasarudzwa kuva mutauriri weNational Assembly zvichitevera kukunda kwavaita muzvare Paulina Mpariwa veMDC musarudzo yaitwa nenhengo dzedare iri nhasi. Godwin Mangunza anoti panyaya inotevera.
Mudenda received 179 votes and Honorable Mpariwa.
Avo ndivo munyori weparamende vaKenneth Chokuda vachizivisa zvabuda musarudzo yekutsvaga mutauri weparamende vaMudenda vawana mavhoti zana nemakumano mwene mapfumbamwe. Muzvare Paulina Mpariwa vakawana mavhoti makumano mwene mapfumbamwe panhengo mazana maviri nemakumatanhatu nenhatu dzavhota. Shanu dzacho dzatadza kuvhota nemazvo. Mumiriri weUzumba muNational Assembly vasimba neutamudari kwavati vafara chose nezvabuda musarudzo vachiti vaMudenda muna ruzivo nemashandiro eparamende sezvo vaive mutauri weparamende yapfuura. Vatiwo vaMudenda vakaitawo basa guru pakubviswa pachigaro kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Speaker of National Assembly munhu anoziva basa, is a lawyer mugweta guru muZimbabwe, igweta guru muSouthern Africa. Zvakare ndivo vakazadzisisa zvakaitika muna November zviye pazvanza zvosvika kudare reparamende, ndivo vakazogadzirisa kuti zvichinyatsobva zvango pera Zimbabwe ipinde munew dispensation.
Mumiriri wembizo mudare National Assembly vaSettlement Chikunya vemDC Alliance vatiwo kunyange hazvo vange vasina manhamba anoita kuti vakwanise kukunda, vapinda musarudzo iyi sechitsidzo chavakapa kuvanhu vakavavhotera musarudzo.
Chatakatumwa nevana veZimbabwe ndechekuti neushoma hwedu tichagwisana neZANU PF panzvimbo imwe neimwe ichange iine makwikwi. Chatinoziva isu ndechekuti izvozvi kuvhota kwedu nhasi kuno kwaratidza kuti kunotori nevamwe vanhu vashanu vavhotera MDC Alliance kana kugadzirisa mafiga acho.
Sarudzo dzanhasi dzaitwa muchivande dzichiongororwa neZimbabwe Electoral Commission. MDC yazivisa kuti muzvare Tabita Kumalo ndivo mutungamiri webato rinopikisa muNational Assembly vachitevezerwa namuzvare Mpariwa. Mukokeri weMDC muNational Assembly ndiva Prosper Museyami vachitevezerwa naMaino Matemba Ndlovu. Mukokeri weZANU PF muparamende ndiva Pupuraito Garepi vachitevezerwa navaObedigwa Mugoni muNational Assembly naSenator Tsitsi Muzenda kuSenate. Vachange vachitungamira MDC mudare reSenate ndiva Elias Mudzuri vachitevezerwa navaMorgan Komichi. Mukokeri webato ndiamai Lillian Timpias vachitevedzerwa na Senator Sinampande. Mai Mebo chinomona ndivo mutungamiri wedare re Senate vachitora basa rakanga richitwa na Mai Edna Matsongwe. Mai chinomona vakunda va Morgan Komichi ve MDC Alliance nemavoti 52-22. Gurukotare zvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi ndivo mutungamiri wematare ese National Assembly ne Senate kana kuti Leader of Government Business. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inoti chimwe chikwata chebato iri chinotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe chakaramba kuti chibatane nemamwe mapato akaumbwa achitsemuka kubva muMDC yekutanga. Izvi zvinotevera kubatana kwakaita bato reMDC yamuzvinafundo Welshman Nuve People's Democratic Party niyavatendai biti yeMDCT yavachamisa. Munyori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
MDC yavachamisa yazivisa kuti yabatana neMDC yavanqube pamwe nePDP yavabiti kuti vaombe bato rimwe chete rakasimba zvitevera kutsigirana kwakaita mapato aya musarudzo dzemusuwa 30 Chikunguru ayo akakwikwidza sarudzo idzi ari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Mutauriri wavachamisa vamkululeko Svanda vati zvitevera kubatana uku vanqube navaMorgan Komichi vave vatevedzeri vemutungamiriri webato ravo pamwe nava Elias Mudzuri avo vagara vari mutevedzeri wemutungamiriri webato iri. Muzvare Tabitha Khumalo ndivo vavasachigaro webato vachiteverwa navatendai biti vaDouglas Monzora vari kuramba vari munyori mukuru webato ukuwo vaJacob Mafume ndivo vava mutauriri mutsva webato. Vasvanda vati vakaedza kuita nhaurirano nechikwata cheMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe asi zvakakona n'anga murapwa achida.
Zviri kuti handa zvekuti vamai Kupe vakataurwa navo pachiitwa chekuti MDC ichazodzokerana vanhu vemMDC vachadzokerana navo shanda pamwe chete tichiendera mberi. Hapana kuita kuwirirana navo. Tinoona kuti vava kuda kutazokushanda nezanhu zvikurusa, havachada kushanda kuno kusaidi remapato anopikisa kana kuti vanoshanda zvedemokrasi.
Asi mutevedzeri wamuzvare Kupe vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti hapana kumbobvira paita nhaurirano dzakadai pakati pechikwata chavo nechikwata chavachamisa.
Awo ndiwo manyepo. Unoona handidzi kuti kana vamwe vanhu vanoti kana vadya nyemba here kana mutakura rudzi votanga kungorotomoka. Isu takataura pachena kuti hatishandi nevanhu vanoita zvounianiya, hatishande nevanhu vanoita zvevhayorensi, hatishande nevanhu vasingaremekedzi bumbiro romutemo womusangano. Muchidimbo hatishandi nenhunzvatunzva. Isu ndisi MDC. Saka kana kune vaya vanozviti vanoda kuti tiuye kwavari, kwavari kupi kuzodi? Hatisimbwa kaisi inodya marutsi, hatitambe tichida. Toda kuti vatereri vanzwisise kuti MDC ndisu inotungamirirwa namuzvare Dr. Tokozani Kupe. Takaita extraordinary congress tikasarudza utungamiriri zvakanangana nebumbiro romutemo wedu weMDC Party Constitution.
Vasvanda vati MDC yamuzvare Kupe yave kushanda nezanu PF ndosaka vari kuramba kushanda nevamwe vemapato anopikisa.
Saka tofunga ndo zviripo izvozvo, tongogamuchira kuti ndo zvavada kuita uye vane kodzero yekusarudza kushanda nezanu kana kusarudza kushanda vega. Asi vakawanda vari kuitivo vasarudza kushanda pasi pamwe chete neMDC vachidzoka mubato reMDC sematangira rakaita mu1999. Tinorangarira kuti zvoratidza utungamiri hwakadzama waPresident Nelson Chamisa hukugona kuzodzosa vanhu vese vakanga vakabva muMDC kusanganisira vana Professor Welshman Nqube, vana Honorable Tendai Biti, vana Honorable Scala. Vese ava vakambenge vasina kufara, asi vaakudzoka muMDC vachiti vari kufara zvikurusa vanoendera mberi vachishanda naPresident Nelson Chamisa.
Asi vaGutu vati zviri kutaurwa navasivanda izvi ndezvemugotsi matsuro. Vagutu, vati okugadzwa pazvigaro kwakaitwa vanyuve pamwe navabiti navamafume, hakusi pamutemo, sezvo vachiti zvinzvimbo zvakadai zvinogadzwa vanhu paCongress chete.
Mutungamiriri weMDC kana chiti mutungamiriri tinoreva top leadership yeMDC inosarudzwa paCongress. Top leadership ndoiya inonzi the National Standing Committee, kubva kuna president kusvika kumutungamiriri wevechidiki kana kuti tingangoti muchirungu chairperson of the youth assembly. Zvino takuzva mazuva ano kuti ama vice presidents angodomwa nomunhu mumwe chete, machairmen vangodomwa nomunhu mumwe chete, maspokesperson vakudomwa nomunhu mumwe chete, mahumbwava isi zvamatakanana aiwa kwete bodo.
Asi vamafume vaudza vatoro venhau kuti vachamisa, vane masimba mubumbiro ravo remitemo rekuita izvi, uye pamusoro pezvo vanoti vakapiwa masimba ekuita izvi nekomiti yepamusorosoro mubato ravo pakati pemaCongress reNational Council. Hatina kukwanisa kutaura nemamwe mapato aive mubatanidzwa weMDC Alliance akaita seZimbabwe People First neTransform Zimbabwe kutizwe paamire panyaya yekupinda muMDC. Kunyange hazvo taradza kutaura nemutauriri weTransform Zimbabwe vaJustin Makota, avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri vanoti mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakamirira kuita musangano neutungamiriri webato ravo vasati vazivisa kuti votora gwara ripi panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mapato ose anopikisa ari munyika akabatana kuita bato rimwe chete, ane mukana wakakura kwazvo wokubvisa ZANU-PF mumasimba pachaitwa sarudzo dzinotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
ZANU-PF inoti makurukota aive muhurumende asina kudomwa rwendo rwuno achange achishandira bato iri kumuzinda waro muHarare. Mashoko aya aziviswa nemunyori wekufambiswa kwemashoko mubato vaSimon Kaya Moyo zvichitevera musangano wePolitbureau weChimbi Chimbi wakaitwa neZuro. VaMoyo vanoti vakuru vari kushandira bato ava vachange vachitambiriswa muhoro wakafanana newavaiwana vari makurukota ehurumende. Munyori wezvemitemo muZANU-PF vaMunyaradzi Paul Mangwana vanoti ZANU-PF yakaona zvakakosha kuti igadze vakuru vanotarisa basa rinoitwa nemakurukota ehurumende pamwe nekufambisa mabasa ebato.
Hongu zvino kuchinja nokuti take for example inini ndiri Secretary for Legal Affairs ndaakushanda kupata ndiri full time ndichiona nyaya dzose dzemutemo dzive dzichiitika mupati. Mavarious secretaries vamwe vaunzwa kupati vanenge vachiona kuti pati iri kufunction iri kuita mabasa ayo akakwana so that the party remains a little oversight over government.
Muchatova chiforomani chiitsvaka iti chemakurukota aripo muhurumende.
Nokuda kwokuti the party is superior to government. Saka maministers kana oshanda afanira kuziva kuti vatumwa vakatumwa kuzoshandira musangano. Saka vakuru vemusangano vanofanira kuona kuti vanhu vakatumwa kubasa vari kuita basa ravo zvakanaka here, vachizadzitisa zvido zvemusangano.
Nekukura kwakaitawo zvigaro zvavari kuzotambira izvi, hazvibatiwo here nyaya dzemari? Mari dzinozowanikwa here dzekubhadhara vashandi nokudidi?
Musangano unofanira kutotsvaga mhindu dzokuona kuti wabhadhara vana. Saka uchiita decisioni musangano unotoziva kuti uchaita sei. Musangano wedu isusu tina makambani awo akawanda, tine zvakawanda zvaunoita zvinoreiza mari yokuona kuti yabhadhara vanhu vayo vanenge vachizosupavhaiza hurumende.
Ndichipedzisira hangu, vamwewo vanga vachiti pamwe inzira yokuti vakanga vari makurukota vakachinjwa kuchiswa vamwe vasazonyanya kugunununa kungoitawo kuti vanhu va munotiwo kudii nemashoko iwayo.
Aiwa kwete, hazvisi izvozvo. Zvakatofungwa zvakadzama zvikaonekwa kuti musangano unofanira kuramba wakasimba. Tiri kutarisa mavhoti atakawana toona kuti no, pane patiri kukanganisa kuda hatinyanyesupavhaiza hurumende kana yapinda kunoita basa. Saka musangano ngaone kuti hurumende iri kuzadzikisa zvaipromiswa nomusangano kuvanhu.
avo vanga vari munyori wezvemitemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura parunare vari muHarare neStudio 7. Tichiri panyaya iyoyi, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti Zanu PF iri panguva yakaoma sezvo iri kuda kufadza munhu wese, izvo zvakupa kuti ipe vasina kuitwa makurukota basa rekushandira bato senzira yekuti varambe vachiwana mihoro. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Munyaradzi Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Zvakatondishamisawo nekuti tikatarisa uku kwatiri kubva hazvisa zvamboitika zvakada kunodaro. Pfungwa yekutanga ndeyekufambisa basa rehurumende. Nokudaro vakaona kuti varume ava vakazoendesa kunoti vashandire vari kuZanu PF havangakwanisi kunyatsoita chaizvo chaizvo zvinodiwa kuti basa rehurumende rifambe zvakanaka. Saka vakatsvaga vanhu vane unyanzvi vakaita sana Mutuli Ncube, vakaita sana Kirsty Coventry kuti vaite basa rinodiwa kuti hurumende ifambe zvakanaka. Zvazvinoreva vazininga ndezvekuti pataifunga kuti hurumende yedu yadzikiswa, inogona kunge yakatowedzerwa, ndinoreva pamaererano nemanumbers.
Zvino tiri ipapo Dr. Mukonza, mari inozobhadhara vanhu vose ava ichazobva kupi? Harisi rimwe basa rakuwedzerwa kuhurumende here?
Ibasa rekutowedzerwa kuhurumende vazininga, nekuti mukuziva kwangu Zanu PF yakabvira kare ichingochema kuti haina mari. Chingava chishamiso kuti titi yazoita mari nhasi uno. Izvo zvinhu muZimbabwe zvakangooma muomero wazvakanga zvakaita makore apfuura. Saka zvatinotongoona ndezvekuti mari ichangotorwa kuhurumende ichibhadhara varume vapuwa basa kumuzinda weZanu PF.
Maitiro ari kuitwa zvinhu aya muhurumende itsva iyi, munoona here sekuti vamunangagwa vakabata matomo avo zvakanaka kana kuti pane vamwewo vari kusundaidza vari murutivi?
Vamunangagwa maitikiro ari zviri kuita anoratidza kuti havanenge vasina kunyatsobata matomo zvakanyatsonaka. Vakangomira ipapo chatingati iyo placeholder. Vanotaura chino asi ukaona mafambiro anozoita zvinhu anoratidza kuti pane vamwe vanenge vari kusunda kuti zvimwe zviitike zvinogona kunge ivo vamunangagwa vanga vasiri kuda.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Munyaradzi Riki Mukonza vachitaura vari parunare vari kwakare kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America. Dzimwe nguva kufamba kwemhosva dziri mumatare kunononoka zvikuru muAmerica. Mosva yevanhu vashanu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekurwiswa kwakaitwa America musi waGunyana 11, 2001 haisati yatanga kutongwa. Makore gumi mashanu kana kudarika mushure mekunge varume ava vasungwa vachigariswa mujere riri pasi pemauto reGuantanamo kuCuba. Kutongwa kwevasungwa ava hakusi kutarisirwa kutanga nekukurumidza, vamwe vachiti kungatotange muna 2020. India. Vanhu vanosvika makumi mana nevatanhatu vafa apo bhazi ranga rakatakura vanhu verudzi rwechiHindu radonhera mumupata kwakare kuIndia. Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kuda kuti hurumende ikurumidze kugadzirisa nyaya dzezveupfumi uhwo hwaenda kumawere. Asi izvi zvinokwanisika here? Nyanzvi munyaya dzezveupfumi hadzisi kuwirirana kuti gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanokwanisa here kana kuti kwete kugadzirisa upfumi hwenyika. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kuState House nezuro vaitoreswa mhiko muzvinafundo, mutuli Ncube vakati vari kuda kuisa mutsipa pabasa kuti vagadzirise upfumi hwenyika uhwo hwagwadama. Vanoti vari kuda kubvisa mari yemabond notes uye kumisa tsika yehurumende yekungoshandisa mari yaisina ichizoguma yoita zvikwereti. Vanotiwo vari kuda kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo zvose uye kuumba hukama nemabhanga anokweretisa mari pasi rose AIMF neWorld Bank. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi pasi rose muzvinafundo Steve Hanke vanodzidzisa paJohns Hopkins University muAmerica vanoti havaone muzvinafundo Ncube vachigadzirisa upfumi hwenyika yeZimbabwe nekuti wangofanana nemurwere wegomarara kusina kana chiremba kana godobori kana muprofita anoziva kuti poitwa sei. VaHanke vati munhu akatomboedza kugadzirisa upfumi hwenyika chete ndivatendai Biti avo vaive gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa. VaBiti Mbune vati vane muono mumwe chete seva muzvinafundo Hanke.
Munogona kuedza kuisa lipstick pabere but bere ibere but muchinda uyu achadiscover kuti biggest problem yemunyika haisi upfumi husiri kufamba. Biggest problem yemunyika haisi mabasa asiko mari iri kushaika. Biggest problem iZANU-PF.
Vaenderawo mberi vachiti chati home chareva vachiyambira kuti muzvinafundo Ncube vanogona kuguma vaita chitsoka ndibereke sezvakamboitwa nerimwe gurukota muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe Dr. Nkosana Moyo vakaguma vave muupoteri.
But murume uyu aidha achatiza odzokera kwaanga achititsa metsuku kana kuti vachamumedza zvakangoitwa muwese. So you've got two options, either is going to be the second Nkosana Moyo or you become another corrupted person.
Mashoko aya atsinirwawo nevaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni avo vanoti vanhu havafaniri kungotarisa muzvinafundo Ncube chete nekuti chara chimwe hachitswanye inda.
Tuli Ncube munhu ane unyanzvi hwakadzama chaizvo hwezvinhu zveupfumi zvakasiyana siyana kusanganisa nemari, asi pachake ega hapana chaangaite kupingudza upfumi hwenyika ino nezvimwe zvese zviri kunetsa. Chinhu chekutanga chinodiwa ndechekuti chikwata cheutungamiri makurukota kunyanya ehurumende vachitungamirwa naprezidendi vanofanirwa kushandira pamwe sechikwata chimwecho.
Dr. Makonde vatiwo dambudziko guru rakatarisana namuzvinafundo Ncube inyaya yekuti vamunangagwa vatora ruoko rwavamugabe pakushandisa mari yehurumende zvisizvo.
Zviri kuratidzwa nemaitiro avo ndezvekuti havana kusiyana navamugabe vavakabvisa, vari kungofamba negwara rimwero remukuru wavo wavakabvisa iye.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vamunangagwa vakabaya dede nemukanwa nekuendesa vaPatrick Chinamasa pamudyandigere vachivatsiva namuzvinafundo Ncube.
Chekuti anga tinoda kutenda President Munangagwa vakanzwa zvichemo zvedu dai vativhisira vachinamasa paministry of finance kuti vachinamasa vanga vasi kukwanisa kunzwisisa nekuti havana kuzvidzidza zveeconomics. Saka tinofanira kuti pana minista vanoziva muzvinafundo mazvikokota anotendwa pasi rese zvavari kuronga tinotenda zvinobudirira.
Mashoko aya atsinirwawo naDr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Mashoko avataura sofa mashomanini ndinobvumirana nawo. I think mashoko akanaka but I think chakakosha ndechekuti zvichi wandudzwe zvichiiswe into ma fiscal policies.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rezveupfumi risina mukara akamboona, kunyangwe hazvo iine nyanzvi dzakaita savanxuve. Asi vakawanda vanoti uhu hurombo hwenherera kupakwa ichirutsa. Kuti vanxuve nevamwe vavo vanokwanisa kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, aiwa regai vakuru vati totenda maruva tadya chakata. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mumwe murume ari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvinogona kukonzeresa mhirizhonga paruzhinji mushure mekunzi akatuka mumwe mukadzi achishandisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Anoti dare rinofanirwa kurasa mhosva yakatarisana nayo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Panzwe kwanyaya inasi mangwanani wa David Nilovu wari kupomerwa mhosva ye disorderly conduct in a public place kana kuti kuita zvinhu zvinogona kukonzera mhirizhonga paruzhinji. Varamba mhosva iyi vachiti havana kutaura mashoko avari kunzi vakataura. Vanilovu vakasungwa nemusi wechishanu vakarara muchitokisi ndokuzoburiswa mushure mekunge vamhangarirwa naamai Svekezile Jele kunzi vaive vavatuka. Amai Jele vanoti vaive vasvika pane imwe nzvimbo inotengeserwa mafuta emotokari pamwe neparafini ndokubva varatidza kushamisika mushure mekuudzwa kunzi mutengo weparafini iyi waive wakwira. Vanoti mushure mekushamisika kwavo vakazonzwa nekuona vanhlovu vachitaura mashoko murimi rwendevele aireva kuti ivo amai Jele vaive vavhotera kuti idife, saka vaida kuzoona kuti imbwa iyoyo yaizovaitira chii. Pavabvunzurudzwa mudare vanhlovu vati havazive amai Jele uye varamba kuti vakataura mashoko akadaro vachitiwo pamwe amai Jele vakangogumbukawo havo nekuvaona vachifara vachitaura nezvematongerwo enyika nevamwe vanhu vaive panotengeserwa mafuta emotokari apa. Vachibvunzurudza amai Jele kwetara vanhlovu vaAbraham Dixon vati vakaziva sei kuti vanhlovu ndivo vaive vataura mashoko avari kuvapomera sezvo panzvimbo iyi pakange paine vanhu vakawanda. Vatiwo kunyange zvichinzi vanhlovu vakataura mashoko avari kupomerwa hazvingarevi kuti mashoko aya anganzi aituka amai Jele uye anganzi akakonzera mhirizhonga sezvo pasina mhirizhonga yakaitika mushure mekutaura kunonzi kwakaitwa navanhlovu. VaDixon vatiwo kuti ED hazvifanirwe kuonekwa sezvinoreva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvo ari mavara anogona kureva mamwe mazita. VaDixon vaudza Studio 7 kuti vaita chikumbiro chekuti dare rirase nyaya iyi nekuti hapana umbowo hwakakwana kunoratidza kuti vanhlovu vakapara mhosva yavari kupomerwa. Asi muchuchisi wedare aramba akasimbirira nerekuti vanhlovu vanofanirwa kubatwa nemhosva. Mutongi wedare muzvare Gladmore Mushowe vati vachatura mutongo wavo nemusi wemuvhuro unouya. Vanhlovu vari kutongwa vachibva kumba uye havana kubhadhariswa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu chezi connection nhasi tiri kutaura nevechidiki tichinzwa kuti zvii zvavari kutarisira kubazi revechidiki iro rinotungamirwawo nevechidiki muzvare Kesi Coventry. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni tungamilinkomo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Advocate Jacob Mudenda veZANU-PF vanosarudzwa kuva mutauriri weNational Assembly. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inodoma vatevedzeri vemutungamiri vebato vatatu pakati pavo pasina munhukadzi. ZANU-PF yopa vaimbova makurukota vasina kudomwa rwendo runo basa rekushandira bato, vanhu ava vachitambiriswa mari dzavaiwana vari makurukota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA.